Zvizvagwa zveZimbabwe zvinodarika mazana matatu zvanga zvichigara pamusibi House, chivakwa chiri muguta reJohannesburg muSouth Africa, zvakasara zvisina pekugara zvichitevera kubviswa kwazvakaitwa nechisimba nechikwata cheOperation Dudula. Sangano iri rinoti vatema vose vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vanofanira kudzokera kwavakabva. Mugwedza kubatsira vamwe vainge vadzingwa ava, masangano anoti African Diaspora Workers Network kana kuti ADWIN nereumwe Agats Peace Eco Village akaunganidza madzimai anobva kuZimbabwe ndokumba chikwata chinonzi Avengers Netball Club kuti vawane zvingavapa chouviri. Sachigaro wesangano reADWIN iro rinorwira zvekodzero dzevashandi vanobva kune dzimwe nyika muSouth Africa, Dr. Janet Munakamwe, vaudza Studio 7 paRunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti vakaumba chikwata ichi kuti chikwikwidze murigi yedunhu reGauteng.
Pari zvino tinoshanda nemadzimai vanokwanisa kusvika makumi maviri vari muJohannesburg, mukuvhal nemukati meJohannesburg vaka vasina pakanyatsotsarukana pekugara uye vasina mabasa.
Vati urongwa uhu hunopa madzimai aya mukano wekuti vaone mari ingasvika zviuru zvina kana zvishanu zvemaranzi pamwedzi semubhadharo wekutambira murigi iyi.
Vazhinji vavanga vachingowana mabasa nekupemha pamastreets, saka takaona zvakakodzera kuti tivatsvagirewo dzimwe nzira dzekuti vange vachitsvaga nadzo mari. Programu yedu inosanganisira netball, kuti pane vane chipo vanokwanisa kuzowanikwawo rimwe rimwe zuva vava kutambirawo mamwe matimu. Pari zvino vamwe vavo vari kuvhawo vanotungamirwa naQueen Norris Chikukwa vakutotamba muleague yedistrict yavo. Saka tokutarisira tichawana vakati wandei vanokwanisa kupinda muleague imomo.
Kunze kwekuzviwanira mari, amai Munakamwe vaenderera mberi vachiti urongwa uhu unobatsira madzimai kuti asanodoro kana kutora zvinodhaka.
Zvinobatsirawo zvakare kuti vanhu vasarambe vachingotenderera pasina zvavari kuita uye kumwa hwahwa hwakawandisa kana kutora zvinodhaka, asi kuti panguva yekuti vanopinda paground vanokanganwa one night part of rehabilitation as well.
Dr. Munakamwe vaenderera mberi vachiti kune chimwe chikwata chemadzimai zana chiri kushanda nesangano romupakati Peace Eco Village mune zvekurima kuti vararamise mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, amai Sera Mota, vabvuma kuti vari kushanda nemadzimai anobva kuZimbabwe kuti vawane chouviri. Vati ruzhinji rwemadzimai aya rwanga rwararama nekupemha, kudya mumabhini kana kuita zvechipfambi.
There are about 100 Zimbabwean women that are and children that are supported by Umphakathi.
Madzimai anobva kuZimbabwe atiri kushanda nawo kuburikidza nebasa redu iri rekubatsira vanotambura. Takaona kuti mamwe madzimai angawoita zvokutengesa bonde kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Nekudaro tiri kurima miriwo nezvimwe zvakasiyana senzira yekuti vamadzimai aya awanewo kushambira mhuri dzavo nenzira dzakatwasanu kakwete dzekutengesa bonde dzavangava kupindana nadzo.
Murayiridzi wechikwata chemadzimai ichi Muzvare Norest Chikukwa vanoti kutamba kwavo murigi yemudunhu kwaunza kuyanana pakati pevakapotera nevamwe vemuSouth Africa.
Timu yeNetball tiri kuedza kuti tivake ushamwari nemaSouth Africans, tichiedza kuti pfungwa dziye dzeuzanofobia dzisapinde vaone kuti tiri vanhu vamwe chete uye tivake ushamwari.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa zvakamirira mutongo wedare repamusoro renyika iyi kuti zvodzoserwa kumusha here kana kuti kwete, sezvo mapepa zveZimbabwe exemption permits asvika kumagumo muswa 1 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.